12:30 kusasa ekuseni.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mklanganya. We are broadcasting from my home this Monday, October the 4th, 2021, due to the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and other issues.
And as Kip said, we will be looking at the COVID-19 pandemic and looking at some of the figures that have been brought in by the Ministry of Health regarding the COVID-19 cases in the country.
Now, according to the Minister of Health, two people died of COVID-19 yesterday, and 35 were said to have contracted COVID-19. And then there were 250 new recoveries. The Minister of Health also reports that from March last year, there are 131,129 people who have contracted COVID-19, and out of this number, about 123,000 have actually recovered. According to the same ministry, 4,627 people have died of COVID-19. Right now in Zimbabwe, there are 2,715 cases of COVID-19. These are active cases. And the people that have been vaccinated, they are numbering over 3 million. And those that have been vaccinated for the first time. Those that have been vaccinated for the second time, they are 2,312,337. So it seems as if the vaccination program is going on in Zimbabwe. Yesterday, there were 5,783 people who got their first dose of the COVID-19 vaccine. And today, actually, on the same day, there were 9,970 people who got the second dose. Marvelous, over to you.
Yes, sir, Gibbs, talking about the number of people that have actually had their COVID-19 vaccinations regarding, you know, the Minister of Health. We had the Minister of Health, who's heading the actual COVID-19 program, talking to our reporter, Blessing Zulu, last week, Dr. Magomba, saying that, you know, they were very pleased with how program is going on, but they were saying that their biggest problem right now is the issue of, unsubstantiated facts or fake news, we call it, on social media. They say that a lot of people wanted to be vaccinated, but they were being deterred by the amount of, fake news that has been circulating on social media. So they, Dr. Maomba actually told our reporter, Blessing Zulu, that people should refrain from taking the facts that they regard as facts that are circulated on social media. They should instead go to their, health professionals or their doctor and ask about the COVID-19 vaccine and ask also about what the advantages are, the side effects. And also, as you know, Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to have herd immunity. So that's where the government is going and heading towards that direction. And Dr. Maomba was actually saying that the government is very pleased because they are saying they are one of the countries in Southern Africa which has been saved by the World Health Organization to be performing above par. So we will keep an eye on that to see whether more people will be vaccinated this month of October. Over to you, Gibbs.
Yes, we also have one of our guests who is Mike Wobe, who is actually one of our youth leaders in the VOA Zimbabwe service. So we put him on standby there. He'll come in telling us about his experiences in terms of covering COVID-19 cases. We know that he's got a program tomorrow, so he'll give us his take on what is going on. So, okay, kuna manje zulukanda basi ya wono kutike izolo, COVID-19 ibulela abantu ababili. Loku ke kubikwa luhlangothi lwezempilakahle. Luhlangothi lolu lubike njalo ukuthi kulabantu abayi 35 abatholwe batholakala bele COVID-19. Kuze kukhanye kukhona manje ukuthi iCOVID-19 iyabulala kakhulu. So kulabantu ke abayi 4,627 asebebulewe COVID-19 kusukela nyakenye. Xa sisikhangela ke abantu asebebamba igcwane leCOVID-19 bafika 131,129 kusukela ngombimbitho. Kuzobuya ke abayi 123,787 ngabantu asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Kansika kena kwa manje, Zimbabwe yama active cases, ayi 2,715. Kuna zika kutla njalu kuti, linkoleni, ukulumenje ulotelo, nukutla wabantu machekseni. So wabantu sivitla choko kala by 3,111,885. Kwa sivitla choko sivili by 2,312,337. Kansika kena kuti kukamba njani, izoloke kuhlatshwe abantu okuqala abayi 5783 bese kusitha abahlatshwe kwesibili bayi 9970 so khanya ngani kuyasetshenziswa sibili ekwele Zimbabwe nxa sikhangele ukuthi abantu bahlatshwa njani kodwa kuyakhanya njalo ukuthi kungani akwafiki kwalapho ke kubanga lokuthi abantu bahlatshwe bebaningi so iZimbabwe ikhangelele ukuthi ifuna ukuthi kuhlatshwe abantu abayi 10 million so kathi sizingathi sebedlulisile inani eliyi 10% kutwa ke kuhani kusa kute pambili. Over to you kwa nangapo ke Marvelous.
I was looking at the name of our local Fashirungwa Chiru and asking the same swim of October 4th, 2021. In it, in Marvelous, in Tanganya, we are in City of the Yuran Rukumba, from Sorpe Denda, re COVID-19. Parish, you know, to know, Nakutri, Baz, Rejo, Tano, Rukunya, you see, Visa Panyaya, even Bakaiwa, Iwo, Nova, the COVID-19. Parish, you know, to know, Nakutri, Zimbabwe, Ipa, Phase 2, for Baz, Rejo, Tano, Rukus, Visa, Kutri, Rabaya Euro van wanoda uchura 3 million and nomba is the COVID-19. We as a parishino, but this will turn or not if no fadira punjes baya van 10 million quitra kutibenda irisa wani kwefiso pararira munyika uye zve kuitira kuti avo vanenge vabatwa nedenda iri vasazowanikwa vachirasikirwa neupenyu kana vachinge vabatsira chirwere ichi tinoona zvakare kuti studio 7 yakakwanisa iyo kutaura naDr Mahomba vanova ivo vanobata bazi rezvenyaya iyoyi yeCOVID-19 vachitaura ivo kuti vari kufara nemafambiro ari kuita chirongwa ichochi chekubayiwa kwevanhu nhomba yeCOVID-19 Dr Mahomba vakataura ivo studio 7 kuti chiri kunyanyonetsa pari zvino inyaya dzekushandiswa kwe zvatingati ndeintaneti kana kuti WhatsApp nezvimwe zvakadaro vanhu vachitumira ivo mashoko asiri echokwadi inonzi iyo fake news vanoti ivo vanhu vazhinji vari kuwanikwa ivo vasiri kuenda kunobayiwa nhomba idzi dzecovid-19 nekuti vanenge vachishandisa ruzivo rwavari kuwana pasocial media izvo vanga vari kutaura ivo Dr Mahomba kuti izvi ndozviri kunyanya kukanganisa donzvo ravo rekuti vasvike pakubaya vanhu 3 million Dr Mahomba vakaudza Studio 7 zvakare kuti pari zvino sangano reWorld Health Organization riri kufara nemabatiro ari kuita Zimbabwe chirongwa ichi chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 saka tichange tiri kutarisawo zvimwe zviri kuitika panyaya iyi yeCOVID-19 tichiona zvakare kuti nyaya yeCOVID-19 iyi uyezve kubatwa kwevanhu nechirwere cheCOVID-19 kuri kuti kwirei muzvikoro umwe muno tinoona muri nevamwe vechidiki saka tichange tiri kumbonzwa kune mumwe mutori wedu wenhau watinoshanda naye Mike Hove uyo anowanzowo achiita zvirongwa zvake uyezve achange ari pachirongwa chake achiita chidiki mangwana kuti zvii zvaari kunzwawo nyanya panyaya iyoyi yekubatwa kwevechidiki nedenda yeCOVID-19 nenyanya muzvikoro
iyo vakambe siyamusi Marvelous lapa kukhuluma kuti unkosikazi kumbe ngithi udokotela Agnes Mahomva ngomunye walabo abasebenza umkhuhlane lo besehofisini kamongameli kukhuluma ukuthi kugcwele i-fake news okunye okumangalisayo abantu bekhuluma nge-COVID-19 kukhanya ngazani kuyahlupha uhulumende konke khonokho silethemba lokuthi hhayi kuzalungiswa ngendlela abayifisayo so ke sixoxe lo baba uHillard Moyo ukhonakale ke esilobela enkabazwe okhulumeke nge-COVID-19 ukuthi uhamba njani khona ngale e-Midlands Province uthi zama ukuthi sizwe ukuthi kutheni ubaba uHillard Moyo.
Hayi, i-COVID-19 ikhona Dube, ikhona sibili, asingeke silalise inkophe sithi thina isiphelile njengobana inamba zangkhona engani ziyadeda lezi nsuku kodwa ke hayi lokho sisavule isolo cause sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele lokho sibakuthaza njalo ukuthi bahlatshwe ivikele kuphelele ngihambe ngayacela ezibagwe Rural District Council ukuthi bake bangikhiphele mobile clinic ibuyizohlaba abantu nje business center kuma GPs hayi bangilalela shiwa babuya bafika babahlaba abantu abaningi kakhulu abanye babeswela ama second dose abanye beswela ama first dose hayi babahlaba sibili akutshengisela abantu sebezwisisa ukuthi COVID is real so hayi ikhona sibili ikhona sibili laloba sisazi ukuthi government yethu ayikazi izokutesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khonapha ama-test esiwaziwa siwazi emaradiyoni angathi batesta ngaphumbe bateste edrobheni angikwazi lapha nje idonsa yonke nje khonapha hhayi angaze ngibone bezotesta la so siphila ngokwesaba ukuthi hhayi ole flu olomvimbano okhwehlelayo la yazinanzelele ageze izandla kakhulu avale lo mlomo lamakhala ya iCovid yasingeke sithi ayikho dube ikhona sibe.
So that is Councillor Willard Moyo of Tonsa Ward in Silobela, that is in the Migingo province. So all what he's saying is that you know, COVID is real, and recently he went to Zibakwe Rural District Council, where he requested health officials to visit his village, you know, to inoculate people. So he says the program went very well, and he's hopeful that the government is going to act on some of his requests, including testing people around. So he's hopeful that, you know, people are listening to what the government is saying in terms of protecting themselves from COVID infection. So in a way, he says the problem is that the government has not yet come to the village to actually test people. But he's happy that the Rural Council conducted some of the inoculations, you know, recently. So all in all, he's a man that says he's always fighting for the needs of local villagers. And he says he's definitely doing this in terms of COVID. And he hopes for the best. And he says people must remember that they should wash their hands. They should practice social distancing. And they should always, always practice everything that the government is actually telling people to do. Marvelous.
I work for Chukun's work on the Rumon Yakan Bibu and Dartora is a Kate Sika, a Horator of Tikumushakwamo, Kwanano Bakaes of Sivasa, Bene, a rural Yatigati, a Kato, a Kokuvatan, and a Wooden Tivan, women around the Mau, one people at his Tiko, Paneo Yenu, Bani, Wagi, Saka, Sakamanga, Toroti, and those of our Pitao, Kubu Kwamo. After the 18 years of the teams with Ukuru Yakate, one of this. Zulu West Studio 7 and Dr. Maomba Kamsoro Pechirongwa achihurumende uyezve kuti vari kuzvikufamba sei panyaya yekubaiwa idzi nomba dzeCOVID-19.
Tiri kutomhanya mhanya isu subcommittee yedu task force inoona nenhau information ndopo wakatonyanyonangana napo chaizvo kuti wanyatsokuparadzira mashoko echokwadi kwete iyo mamisinformation tinongogara tichinzwa iwawo tichiwachishanda nemachief edu munharaunda macommunity medu zvese izvozvo ndozvetiri kungoita asi tiri kungokuhomedza nekukurudzira vanhu vese zvavo panga pamusha pako iwe nemhuri yako kuti yewewe sapota musangotaura zvinhu zvinhu zvisina chokwadi nekuti zviri kukonzera zvakawanda chaizvo kuti vamwe vanhu vatadze kuenda kunobayiwa nekuti vanenge vaakutya saka tiri kuti isu chirwere ichi hachisi chehurumende chete kuti ishande yega ndechedu tese ngatishande pamwe chetepo kuti tigone kuchivharidzira chipere
asi muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa pari zvino
tiri kufara hatisati tasvika kwatiri kuda kuti tisvike kuya kunonzi kumatageti kwedu sekuziya kwenyu sakataura hurumende yakataura kuti toda kuti 60% kana kupfuura vanhu vabayirwe nhomba iyoyi kuti tigonewo kuzoita iya inonzi herd immunity tozve tiri kumhanya mhanya nazvo kupindura mubvunzo wenyu hongu tiri kufara nekuti tiri kutoona kuti isu munharaunda yedu yeafrica muafrica region yeWHO inodifainwa neWHO isu Zimbabwe tiri kutitori pamberi penyika dzose maererano nekubayira nhomba
ko vamwe vanoti pane dzimwe nyika dziri pamberi pakubaya nhomba kunorth africa uko Dr. Maomba
tinozviziya kuti pane dzimwe nyika shoma shoma kuku North Africa uku asi hadzisi muAfrica region inodefinwa neWHO. Saka patiri kuona ipapo paAfrica region yakadefinwa neWHO, Zimbabwe dziri pamberi chaizvo, izvo zviri kutifadza. Asika hatisi kungofadzwa chete, tiri kutoramba tichimhanya nendima kuitira kuti tigone kusvikawo tageti dzedu dziya dzatakataura kubva kumaambo kwevaccination program yedu dzetiri kuramba tichimhanya mhanya nadzo.
So there we were hearing from Dr. Mahomba speaking to Studio 7's Blessing Zulu about the program that they're doing, also highlighting, like we said earlier on, the issue of misinformation. And she went on to say that the COVID-19 problem is not just a government problem, but it involves everybody. So everyone has to take a role in fighting the pandemic. And then she went on to, as we said earlier on, highlight that, you know, they were very pleased with how the program is going on, except for the misinformation bit, saying that especially those that stay in the rural areas or they have relatives in the rural areas, they need to explain to their relatives that, you know, not to listen to what comes out of social media, as most of the information regarding the COVID-19 vaccine is misinformation and may deter their relatives from actually going to get vaccinated. Over to you, Gibbs.
Yeah, kunjalo sibili ukuthi kukhanya kulohlupho olunye olumangalisayo nxa kukhangelwa ngakhonokho kwenzakalayo. Simzwile ke uDokotela Agnes Mahomba esithi ke uhulumende usebenza labantu bonke ukwenzethi kulungiswe konke lokho okuningi. Uphinde wakhamba nje olunye udaba lwama-boosters ukuthi kumele abantu kwenziweni, ngakho wasesithi hayi bakhangele khonokho kwenziwekala emhlabeni onke jikelele ukuze bebone ukuthi bangaku kubamba njani bona ngokwabo. So ke uthe abantu banazelele ukuthi nxa kuyukuthi babikela abantu ngakhonokho ukuthi kulo mkhuhlane lo kumele belalele, ngoba umkhuhlane lo uthaya kubisibili. Siyabona ukuthi endaweni eziningi umkhuhlane lo uyahlupha. Nxa sikhangela even lakhona pha e-California kuthiwa ke sokule mandatory ukuthi abantu bahlatshwe besezikolo. So all those kind of things satisikhulumelazo. So now we are joined by our first guest, who is our colleague Mike Hobe, who is always covering COVID-19 issues on the show The Connection. Mike, good afternoon.
Thank you for having me, Mr. Dube.
Thank you very much. So tell us, you've been covering COVID-19. When we look at the way journalists cover, you know, this kind of pandemic, how difficult is it to, you know, how is the terrain in terms of covering such events?
I mean, COVID-19 has brought about a whole different ballscape in terms of journalism as a profession. Especially for young people like myself who are constantly out there covering events. COVID-19 has meant we have had to come up with innovative ways of covering events. For the past arguably almost 2 years now, a lot of us couldn't go out, up until recently, could not go out to these events and cover things in person. So we've had to figure out ways via technology, like we're doing right now, of covering these events. Figuring out different manners of communicating when it comes to conducting interviews. And even as things quickly started loosening up to, like we are now experiencing, even then, it's still very important that you observe all these COVID-19 protocols, which is very difficult as a journalist. At times you want to be very close as you're interviewing someone. It's about getting the right picture. It's about getting the right angle. It's about getting the right snap. All these things are very difficult whilst observing the COVID-19 protocols. But, you know, we live and we learn. These are new things. This is the new norm. And so as young journalists, we've had to now come up with new ways of doing this job.
Yeah, so nxa sikhangela khona mboke, Mike, ukuthi nxa liphumaphuma lizama ukuthi licubungula udaba lolu ole COVID-19, kuhlupha kanganani njengama-journalists ukuthi likwenze khonokho?
Akukho lula, Mr. Dube, ngoba kuqakathekile ngempela ukuthi into yokuqala uhloniphe imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. So izinto ezifana labo social distancing, ukugeza izandla, ukugqoka ama-mask, konke lokhu yakuqakathekile. Kodwa nxa uyintatheli izindaba, akukho lula vele ukuthi uhloniphe eminye imithetho yangkhona. For example, i-social distancing. Let's say, for example, umongameli angayenzi press conference. Sonke vele njengentatheli izindaba siyazama ukuba khona ukuthi sonke sithole ithuba lokuxoxa laye, sonke sithole ithuba lokuzwisisa okwenzakalayo. And that means ukuthi izinto ezifana labo social distancing akukho lula vele ukuthi uhloniphe umthetho onjalo. So over the past 2 years, njengentathele izindaba, we've learned izinto ezijeneyo that it's getting ngesiNgisi ama innovative means. Ukusebenzisa inkundla zokuxhumana abo social media, abo Twitter, abo Facebook, abo Zoom, labo Skype, njengalokho esikwenzayo manje. Ukuqhuba imisebenzi yethu lokhu kuqakathekile njengentathele izindaba, especially njengentathele izindaba ongumuntu ongusakhulayo, to now utilize, you know, all these different platforms ukuthi singaqhuba imisebenzi yethu kahle.
Yeah, over to you, Marvelous. Maybe you can go ahead and ask one or two questions.
Tisikhanisa wo mabasa wanga ukuita siwe shpiki pangwa ino ye COVID-19 pa pandemic apa. Ungati shisha wadzita mwenye ito zita kutora nao. Se mukoma na we shpiki. Tisikhanisa shanga shuduku mbo ito wa munguwa ya fura.
Manje, you know, in terms of maitra tunuita basa ye COVID-19 yao ya nema challenges akasia akati one day. I talked to you, teaching mabati ratunu itapu, basa rebu seba tapewe nao. For example, se jandani chisana ngura kuna Mr. Dube, jagafana nukutu unongo enda okune munu, uchida ukuchaka makotu, jakune za manje, nukutu wakufana kuongure iyo atinoti social distancing, wakufana ukeza maoko, wakufana kufeka ma mask, amchavu mitu weka kuti mungo sangana ne uwandu enyu. Saka, sewe chidiki, what it meant was taakufana kuchaga, at not nechurungu ma innovative means, kuita basarelu, especially kana uru mtapewe nao. Saka, juo za taku itaka kushandisa ana Twitter, ana Facebook, ana Zoom, ana Skype, ana Microsoft Teams, munguita basarelu. Nda anji sana nguroje, kare kuna Mr. Tube kuti rimwe dambu tukora, chukusanga nao sewa tapewe nao, vari vanwe chidiki. Inya yekuti panokavwa ma events for example tikati vapaite varukava events nas tese sevatapiwe na uchukuda kuva tiripo in person kuti tiwane kamkana okumbobvunza ova paite maybe one or two questions nawo vatipindure ndoti ndiruka basa redu in terms of gathering news asi zvakureva kuti takufana kutsvagawo dzimwe nzira dzokuita basa redu. A and B, ensuring kuti nesiwo tunokwanisa kubvunza mibvunzo yedu. Saka kana uri iko kwa Mr. Biden, paanoti hanzi maximum vanhu 50, iwo uchitsvagawo nzira yekuti usvikewo maybe zvikanzi vatapiwe nhau usvika ina 11, iwo usvika kuna 9, kuti newo uwane mukana wokupinda uwewo nhengo yevanhu vanenge varipo vachikavha maevents aa.
Tambotarisa imwe nyaya yataurwa na Dr. Mahomba. Nyaya ye yakataura iyo kuti dandemutande rakushandiswa zvisiri zvakanaka panyaya yekuti vanhu vari kuwanikwa ivo vachikandirana nhau dzisiri dzechokwadi yavanga vari kuti ivo fake news iri kuitira kuti vanhu vasawanikwe ivo vachida kuenda kunobayiwa nhomba. Imisi vechidiki munobata sei yakatingati dambudziko irori revanhu vanenge vari kuwanikwa vachipotserana iyoyi nyaya dzatinenge tiri kuti dzefake news, nyaya dzakatarisa panyaya yeutano uyezve nyaya yecovid-19 iri kutsviriridza parizvino.
You know, nyaya fake news kanoti nyaya dzenhema is something I've been covering by youth for a very long time. Tichitaura nenyanzvi dzakasiyana siyana, vamwe vari vatapiwe nhau, vamwe vari nyanzvi nyaya dzeutano. Vese vanoti hanzi, especially patinotarisa nyaya dzeutano kana kuti nyaya yecovid-19, it's important kuti uverify masources ako paunowana nhau, especially kana uri munhu anorely on social media, nekuti vanhu vechidiki vazhinji nhau dzavo mazuva ano vanodziwana paTwitter, vanodziwana paFacebook, vanodziwana paWhatsApp. Saka kana iri nyaya yekuti for example nyaya dzemavaccine kana kuti nyaya dzekupararira kwecovid-19, ukaonawo munhu achikutumira mamwewo malink, hanzi it's very important kuti uriverify masources apo. Saka ukaenda kune mareliable sources akafanana na World Health Organization, ana African Union, kana tichitarisawo malocal sources ana Ministry of Health padandemutande paTwitter vanogara vachiposta zvinhu zvakasiyana siyana. It's usually important kuti uverify information iyoyo pane mareliable sources akadaro, instead of kuti newo watambira nhau idzi zvonzi vaccine iri harishande kana kuti vaccine iri rinoshanda, newo wakungospreada news usina kuverifya kuti vaccine racho rinoshanda here kana kuti harishande. zvinhu zvakakosha izvozvo and zvandabva kutaura izvi ndizvo zviri kutsigirwa nenyanzvi dzakawanda vari vatapiwe nhau uyezve nyanzvi miyacho.
Asi tingati idambudziko rakatekeshera here kana kuti razonyanya kutekeshera panguva inore yeCOVID-19 notaimboona richinyanyo tekeshera panenge pari kuitwa zvesarudzo munyika dzakasiyana siyana kana imo muno muamerica panguva yesarudzo yava pakati pavadonald trump pakati paamai Hillary Clinton nevamwe vavo ndo patakanyanyoona nyaya yefake news chikanga. Asi mungati yawedzera here panguva ino
yeCOVID-19 hongu especially panguva ino yeCOVID-19 nekuti vanhu tikatarisa for example maexamples amabva kutipa sarudzo dzakaitika pakati paamai Hillary Clinton navaimbo vemutungamiriro veamerica vadonald trump nyaya iyoyo yanga iri nyaya of course yanga iri of public interest kune munhu wese pasi rose asi yanga isinga affecti munhu wese pasi rose. Asi patinozotarisa manje nyaya yedenda reCOVID-19 denda iri raparadza upenyu hwemunhu wese pasi rose saka ndipo paibuda manje nyaya dzakasiyana siyana vamwe especially pakatanga kuparurwa zvirongwa zvakasiyana siyana munyika dzakasiyana siyana zvekupa vanhu mavaccine vanhu vazhinji ndipo pavakatanga manje kuresearcha kuona kuti vaccine rinoshanda here vaccine harishande here vaccine rinouraya here vaccine harouraya here ndipo pakatanga manje kunyanya upararira nyaya dzenhema padandemutande saka to go back to zvandarefera apa ndipo ipapa patingati it was most important and it's very crucial kuti vanhu vatange kuverify masources avo nekuti pakatanga kupararira nyaya yeCOVID-19 apa vachiona mamiriyoni evanhu vachifa pasi rose vanhu vakatanga kungomhanya pasocial media in a state of panic of course kunyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika.
Yes, yes, thank you so much, marvelous. You know, Mike, while many things are happening and people are protecting themselves against COVID-19, we know that many people have actually lost their jobs. And there are some people who are now living from hand to mouth. You know, we've got this gentleman who lives in Bulawayo. His name is Temba. And Temba says, you know, even before COVID, he used to be a pickpocket, you know. He used to do whatever he likes. But he would get beaten up, you know. And at one stage, he worked in Namibia, where he was caught stealing somebody's wallet from a car. It was not a wallet, like they say. It was a bag, you know, from a car. And then he was apprehended and beaten to pulp. He says, the next thing that he found out was when he was in hospital. So he's a man that says, maybe if there's any other job, he can do it. But right now, he depends on pickpocketing. He depends on, you know, breaking into people's houses. And he actually does the same on cars.
Yes, Tim. Yes, Tim. Where's that employee now?
Hi. Ndombi zvekula nyayeva.
Lapo uyatonja.
Eh.
Okay, utontani kakhulu.
Amafoni nasecha.
Uyasecha bantu?
Eh.
Abave khambe 3D.
Eh, but ngibothi ngihamba out ngiyavula ismota ngiskile.
Awungcode nxa ulanda umuntu yabungisa ukuthi ngizokuchala umlanda njani?
Ngazinikele nxa uzokunzima eZimbabwe.
Yeah, yeah. So ibunzima lo wenza ukuthi wenzeni?
Ungasikora kuvela abanguyenzi.
So
unasebenza.
Ngawu lo msebenzi ayasebenza. So uma ufika lapha nemuntu ufikwenzeni?
Emuntini? Akhanye uthebe.
Uthoko mama.
Emuntu nomama.
Uthathele umama kakhulu uthathele ubaba umfoni.
Ngithathele ngumuntu angikhethi.
Wenza nakhiphe ingqamo.
Hayi. Hayi vele mhambe mini mina.
Okay,
mina ngikwansi kumthuza. Ngi ibhandela kholeli so. Mbese ngimbamba ibhandela yakhe. Ngabe ngikhipha ifoni kwabambi wayini.
Azivele ngaselaye. Usenza lutsatsa.
Hayi ngiyahlala tuza nezimoto khonapha. Ngapha vele uzaruhamo abachela ngonanzelile.
Bona zasibekulethe le.
Bananzela sephambi ngosegadi mtshovini. Ikubona kondi garabi.
Right. Ezimoto lapho wenza njani? Uthatha isigelo.
Ngithatha isigelo, but sesizokunesivula ngakwakhe.
Livula njani? Kupula kunzima la kuyaphileka
amashini bene ntande mashona ndi plawe vela
ebashona ndohambe
amapolisa ngapha nandihlupa
wose bekwazi
angazi so vele amafotos amamukhulu
so vele ngangele jile kodwa
mina ngakhulela kona vele ncane dala labantu usethanda ukumemeza kwezo umgido
labantu vele
uzwe
So now, that's the scheme of things about this gentleman. So he is a man who plays by his own book. You know, he says he's been arrested many times. He grew up in prison as a young man. And he's been doing this for a long, long, long time. So he's got scratches all over the body. He has been beaten by using logs, you know, bricks, and all these things that you can think of. He is in Bulawayo. But he says Bulawayo doesn't have business. So these days he goes to Harare, where he'll be looking for cell phones and all those kind of things. So this kind of business, Mike, is something that is really, really painful to many people. Have you, in your coverage, actually had some of these kind of incidents?
I mean, of course, throughout my coverage amongst, you know, as we've covered COVID-19, one thing that that was highlighted amongst all the experts, not just medical experts, not just journalists, business people and normal day-to-day people, is that crime increased. With lockdowns, with all these things, a lot of people lost their jobs, and a lot of people had to, they need to find a means to make money. And so Temba's case is not a very unique case. There's a lot of young people out there who had good jobs, who lost their sources of income, who have families that rely on them for food, that rely on them for school fees, that rely on them for all these things that are needed on a day-to-day basis, who thought to themselves, well, this is the only way to make sure that food is there, to make sure that the family can get by. And so, yeah, Temba's case is not very unique. It's not new. It's been happening. It just so happened that under the COVID-19 pandemic, it's something that skyrocketed worldwide.
Mm-hmm. And thanks to Ezra Jesus Wanda. He was speaking to this gentleman, Temba, who lives in Bulawayo. Over to you, Marvelous.
I work for Tangatukun, Tokune, Mumi, Mugalumu, Pulawa, and I saw a year between Pangoino Eco Fixes, Guramba Sakamu, Masakam Sanya, and it would I wait also came up as a banished Miss Agaro assist to Kuturamba Stomo Mira, Pangoino Eco Fix 19. At Tangatukuna Sakaris, and that's the pitch up to Pinga Musuara Massi, and the one thing you put our Navaclaris Matuku, the platform for youth development. I'm so petty kuchaitika ito kusipinge uko kwa wanikwa vame varimi wangava wanikwa iwo vachipisirwa shirimazwa avu watinga tima bero ekotoni wangua ino ye COVID-19 pa mwoto wa wanikwa iwo kuchitika panerime ya wanga watikutiwe depot iko kusipinge nika iti mboeza utitiona utitindanzwe ire uko ya ndaita na baba atikuwa saura iwo zawawona musuwara nasi
zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwana nenhasi musi weMonday 4 October vanga pachitsva donje kambani yeParoget idepot rinochengeta donje varimi kuchisumbanje chinyangwa kwamatikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchipinge South vanorima donje sterling ndoko vanenge vachiendesa donje ravo pavanenge vachitengesa ndo donje racho ratsvaratsva zvekuti zhinji ranga riripo ava rinokwanisa kuita ari sefa pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengetedza mabhero aya vatsvaka wanda sterling saka kutaura kudai vazhinji vanga vachitoya kuzoona moto nekuti vanga vasina kana zvavaikwanisa kuita nekuti vanga vari moto waitotyisa.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Pachiitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya vaiti vanomirira kuti vaite zvokupumhangairikwa kuti kune zvaitika saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 vanhu vakaziva kuma4-5 asi mapurisa azotanga kusvika kuma11.
Pataurwa here kuti moto uyu watanga sei?
Pari zvino hapana taakuziva kuti chii chiri kuitika nekuti moto watanga usiku vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira kwawo kuma4-4 asi moto wanga watofamba zvekuti donje kana rachitsva hariche zvinoita miti rinotsva nepakati zvingangodero pane pfungwa mbiri dziripo wekutanga ndeyekutiwo pamwe yatingati human error pane anga angoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonhedzawo chikuchani chefodya chongodonhedza asi asina chitarisiro asi munzira chose vanhu vanogara munharaunda tinozivawo zvimwe zvitemo zvine vagari vari munharaunda iri avaParoget vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzavuzvikubhadhwa zvakanaka nedonje iri idonje riri papurogiram yapurezidendi yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatenge kunze kwekotiko asi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magroceries pamwe dzimwe dzinenge vanopiwa mafuta kana kupihwa zvinhu zvavanenge vasingakwanisi kuzoshandisa panewo maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachita kuti vapihwe mari vozozvishandisira vega.
Pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi?
Pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeParoget vachitoda mari dzedu kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndo yazoshandiswa nevamwe nekuti vamwewo vane donje ravo rangatati rabhataraka vari kutofarawo kuti aiwa vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina kunzi maamuchitidzvinyirira saka tadzorerawo zvinotaridza kuti panenge pachida kuti paonekewo nzira dzekugadzirisa magakava anenge achiitika pakati pemakambani nevagari vanenge varivo varii.
We're hearing there from Clarence Matuku, who's out in Chipinge, where he said today there was a fire that broke out at one depot owned by a Chinese company. And he was saying that the depot actually works with local farmers who are under the presidential loan scheme, where they are given loans to grow cotton. But then he was saying that there seems to be some kind of dispute when it comes to payment, because the Chinese company, when now the people bring in their cotton, they are giving them allegedly some groceries or, you know, something in kind instead of cash. So apparently, you know, there was a lot of drama that was happening in Chipinge today, but we'll be following up the story in due course to find out what else happened. But from what I heard from Mr. Maduku, I asked, was there any loss of life? He said no, and the police came in at 11 in the morning because this fire broke out at 3 a.m. in Chipinge. Over to you, Gibbs.
Yes, marvelous. We also have another person who spoke to Ezra Chisaspanda in Bulawayo, and he's talking here about, you know, the struggles that people are going through during the COVID-19 pandemic. So what the gentleman is saying is that he used to work in a formal place, but now he depends on, you know, vending and all these kind of things. He comes from Mwange, and he says life is very tough, like we are hearing him here saying, you know, at the end of the day, he has got kids to feed, and really life is very, very difficult for him. So there are so many people, like what Mike said, who are actually struggling during this COVID-19 pandemic.
Noah? So we don't have support.
He tell you we have support.
We don't have support.
We are 1,000. Yes, for number more levels, so I come to super leader. Unless we think I'm all
one who pull.
I wouldn't think I told her.
Ask them better. So, what kind of thing we know going to a little Kulumend, Labala Lilin, Jogla M7?
In the Kanakulu Kulumend, I want to walk about Peter M7, the Matavanga, Upata, Kulumend, the party say, what is Tolama Project? He says, in the Chinese, what is under the Tolama Project? As I asked Nigga Upida.
Right, so there you are, Mabra. So this is a gentleman that is talking about, you know, his struggles, you know, with life, because he says he used to work, you know, formally, but now he can't, you know, raise money for his family. And he comes from Wanki. You know, at the end of the day, he says life is very, very difficult under these COVID circumstances. Over to you, Marvelous.
Pamsoro pema umiro, aita shivu, pangwa ino ye COVID-19. Asitiri panya iyo yoye shukritika munyika panguva ino ye COVID-19. Pekaiti mbonswa, zvakataurwa izvo negender commission pasi pechirongwa chitsva chavari kutaura icho kuti vachange vachiferefeta nyanyanyaya dzekubhinywa kwevana vasati vabva zera uyezve kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Regaitizwe hurukuro yandaita nemumwe commissioner wekugender commission of Zimbabwe vachitaura pamusoro pechirongwa ichochi.
Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kurora kana kurodza vana vasati vabvazera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete, ndiri commissioner wekuZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura. Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe kuti vana vapinde muurongwa wakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo, zvinoenderanawo nemachechi mamwe anopinda vamwe, zvimwe zvacho zvichienderanawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture, but zvinhu izvozvo zvinogona kunga zviri izvo zvinenge zvichikonzera. So zvikonzero zvakawanda wanda, asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uye ainzi Ana Machaya, uye akawanikwa akabva afa panguva yanguva yekuti abatsirwe mwana wake. Mwana akararama bhati yaakafa. Chikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki, and sesu madzimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kuti inofanira kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana, uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudzawo imba.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
So izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti izvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyaya idzi dziri kumbofamba sei, kunyanya-nyanya zvichienderana nemachechi, kunyanya-nyanya oso zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa.
Saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei?
Kazhinji zvanga zvichiitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvinoita kushungurudzwa mukati, pane matanho aunomhagara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda koti zvakadaro. Asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirwa, ukwanise kuva unotibatsira, nekuti mukatasana nemutemo, mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18. Asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16. Saka mitemo iyi haisi kunyatsodzidzana, saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete. Kana tati 18 i18, ende tikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana. Chikoro pamwe chabva chatongopera, pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira futi mwana iyeye, uyezve akuti zvitarisirawo pasi. Saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society make.
Saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana?
Isu seGender Commission tiri kutoisapota zvikuru, yatove nyaya yakumatanho makuru yezvemutemo. Tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems atakusangana nawo. Saka tikuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika. SeGender Commission takatarisa oso nyaya yesexual harassment kuti tikupusha umwe mutemo wesexual harassment, uye hausi kutarisa vana chete, wakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa, mumapublic space, mese matosangana nevamwe, neGender Equality Act. Gender Equality Act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana. Uye zvakare isu takagazeta, takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri, takaisa kuti isu toda kuinvestigata zvakakwana. And muinvestigation yedu, because tinobvumidzwa nemutemo, toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei, uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki. Kana tava tine zvatinenge taona tichapira nyaya dzedu kune ma relevant authorities vanogononga variwe machurch, vanogononga iri parliament, inogononga iri ministry, vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo. Asi mune zvatinonge tichiongorora kudaro, tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya, vanenge vachishaya kusungwa, ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvavanenge vakaitira vana vadiki.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje.
Mazvita henyu.
We were hearing there from the gender commission. They're actually saying that during this COVID-19, although they are really concentrating on the pandemic, they're also looking at issues of young women who are being married off or abused when they're underage. So they've actually started a program to investigate and really take stern measures to stop this. Over to you, Gibbs.
Yeah, kunjalo sibilike namhlanje sibike ukuthi kungani kuyahlupha sibili kuba labo Facebook kube sobuya o Twitter lakho konke esijalo ukusebenzisa nsuku zonke. Ukhanya sibili, this is a global problem. Kungani ke kuwile xa sikhangela ke o Facebook, o Twitter, o Instagram lakho konke nje sikusebenzisa mihla yonke. So nyabona ke labo sisebenza labo e Voice of America bathi kungani kuyahlupha kakhulu konoko ke ukuthi there is an outage in terms of you know, Facebook is down. And then Instagram is down, Twitter is down in most cases. And some people are actually saying, oh, today there's less noise and they're enjoying it, you know. Some people normally would love to get away from social media and all these kind of things. But is life, work up Mike under such an environment where there's no Facebook, there's no Instagram, there's no Twitter, there's nothing, man.
Mm-hmm. I'm sorry, I'm sorry.
Yeah, so how do people cope, you know, when they are not, you know, surfing all these social media platforms?
I mean, excuse me, I, especially for young people, young people have become so reliant on our phones, on technology to get by on a day-to-day basis. We've incorporated it in practically every aspect of our lives. But it's very difficult, especially when some of these websites and some of these apps are down. It becomes very difficult. But like I said, life needs to continue. Luckily, some of these apps don't go down the whole day. some just so happen to go a small period not working. But yeah, it's very dangerous, especially for teenagers and adolescents, because like I said, social media or these technology in general has become a thing that's dictated in bilos through from umsebenzi to indlela esithola ngayo imali, all this has become very reliant on technology.
And we know that California has become the first state to announce that you know, is planning to have all students vaccinated, you know, against COVID-19. And it seems as if all students will be required to be vaccinated for in-person learning starting the term following FDA full approval of the vaccine for their grade span 7 to 12 and K6. So at the end of the day, it seems as if they are now implementing this program in order to, you know, as a mitigatory factor against the spread of COVID-19. So okay, Zuluganda basi yabona ukuthi kuna ngale ke California sebengani ke bafaka umthetho ukuthi abantwana bahlatshwe ama Jackson lawa kwenze ukuthi phela kungamemetheki igciwane the COVID-19. Besizama ukuthi sikhulume labanye eZimbabwe sizukuthi batheni ngodaba lolu, kodwa ke sike sathola ubaba uSifiso Ndlovu osikhulume sithi ke kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni ngoba ungamemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19. So kunjalo ke over to you, Marvelous.
Aiwa, apo tikunzwa Gibbs ari kutaura iye kuti zviri kuitika iko kuno kuAmerica, takaona dunhu reCalifornia titi iro kubva munguva iri kuteerera vatotanga pari zvino vana vese vanenge vakufanira kunge vachienda kuchikoro vanofanira kubayiwa nhoka yeCOVID-19 ndozvimwe zviri kuitika iko kuno kuAmerica. Saka vanga vari kutarisa iye kuti zvinorevei izvi, tichitarisa kuti pasi rose tinoziva kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vari kunzi unokwanisa kubayiwa kana kusabayiwa. Asi takaona zvakare mutungamiri wemuno muAmerica vaJoe Biden vachipa ivo mutongo wekuti vese vanoshanda pasi pehurumende, ungave uri unoshanda uri full time kana uri contractor, vanofa COVID-19.
Thank you very much. On that note, I think we have come to the end of our program today. We wish to thank all the people who participated in this show, including Mike Wobe, who does our youth show, The Connection. Thanks also to everybody who contributed, audios and videos. We also thank Ezra Chisaspanda, our correspondent based in Bulawayo. Signing off is Kip Stube in Maryland saying, good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mklanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. And also to just let you know again that there is an outage and we have been trying our best to give you the best of the program so you do not lag on news. Let's meet again tomorrow on Let's Talk.